Mutongo wedare repamusorore High Court vaOwen Tagu vatura mutongo wekuti vanxobese gurukota vana masimba ekuvharisa masaisai eindaneti. Vabva vati hurumende inofanira kuwanisa vanhu mukana wekuenda kumasaisai eindaneti pasina kupota ichimbodzima-dzima izvo yakatanga kuita svondo rapera. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutuurwa kwemutongo uyu, rimwe gweta ranga richimirira Media Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakakwidza nyaya yekumatare vaEric Matinenga vati kunyange zvinhu zvakaita seWhatsApp, Facebook neTwitter zvinofanirwa kuvhurwa.
Hamunozva kuti mazuva apfuura aya waiti WhatsApp hauna, Facebook hauna, internet hauna. Saka patanga tiri kumudare pamberi pajaji Tagu, taasvika kuti jaji takasungirirwa paindaneti apa, saka tiri kumira kumupa tsumbiro kuti vanhu vadi vaite indaneti. Saka iye zvino izvi jaji vati aya ngavatsunhure kuti munhu wese awatsure, munhu wese aende paFacebook. Inoma mavarious platform amunongoziva aya amunotaura kuti muite mute zvakadai. Saka ndo zvataura jaji masaka.
VaMatinenga vatsinhira kuti dare rabvumiranawo nezvavakatura pariri vachiti gurukota rinoona nezvevasori rakazvipa masimba arisina.
Tiri pamutemo wenyika, pabumbiro remutemo wenyika. Minista wega wega anopiwa masimba naPresident. President futi pavari ipapo vanokwanisa kusvika masimba vega kuti apa ndepangwa, apa ndepaminista ngana, apa ndepaminista ngana. Saka minista wenational security akatora pasiri pake apa pekuti pe interception of communications. Aiwa, vamunangagwa vakati ndepamwe vega.
Vekare kumisa Zimbabwe vakuda hove vati vafadzwa zvikuru nemutongo uyu.
Tinofara kuti koti yavhumira kuti tivhure masaisai because vataura kuti nyaya yekuti tivhure masaisai haisi pamutemo.
Muchuchusi wehurumende vafara ichingwere vanga vakumbira kudare kuti nyaya iyi izonzwikwa musi wechitatu vachiti vanga vasati vawana mapepa kubva kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazoashandisa mudare. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende nezvenyaya iyi. Vamwe vainge vaendeswa kumatare vanosanganisira vaMnangagwa, mukuru wevasori vaIsaac Moyo, venhare mbozha vanoti Econet Wireless, Telecel Net One uye Portals. Masangano akawanda pasi rino kusanganisira United Nations anga achishora zvikuru hurumende nedanho rekuvhara masaisai iri. Vemabhizimusi vange vachichema-chema kuti vari kurasikirwa nemari yakawanda. Asi mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba vakati vainge vaita izvi kuedza kumisa kuratidzira kwainge kwaitwa nevanhu vavanoti vaida kupidugura hurumende kunyange vanhu ava vari kuti havasi kufara nemamiriro akaita upfumi. Ndakamirira Studio 7 Maharare, ndine Rutendo Mawere.